zuva rekuti rekuratidzira kwamutare tichiratidzira zvatati tichingoita tichitsutsumwa necorruption uyezve nekubiwa kwemari munyika muno neurombo hwapinda munyika muno rapfuudzwa kuti riende kuita musi wa23. Izvi tiri kunyanya kuitira kuti mutungamiri wedu waMorgan Tsvangirai vange varipo panoitwa chirongwa ichi. Vatsvangirai vanenge variko kwamutare musi wa23. Ndo vatoda kuti tipe mukana vanhu vemanikaland kuti vakwanise kuorganiza zvakakwana zvinoenderanawo nekuti mutungamiri wedu anenge aripo. Sekuzuva kunoita vanhu vedu veZimbabwe vatsvangirai vanga vasipo, vanga vamborwara asi vakarapwa vakapora. Saka ivo vakumbira kuti vanenge vachida kunge varipo kumanikaland. Saka toda kupa manikaland mukana wakakwana chaizvo wekuti vaorganize manhamba akawanda nokuti tiri kuda vanhu vanobva pamutare nevanenge vachibva mumamwe madistrict. Sekuziva kwamunoita manikaland rakura chaizvo, kune makomo, kune chii. Saka tinee tichida kuti panyatsokuva neuronga hwakakwana, asi chirongwa chedu chekuratidzira tiri kuenderera mberi nacho tichitsutsumwa neurombo hwapinzwa munyika muno. Vanhu vedu vari kutambura nekuda kwekutadza kutonga kwaita chihurumende iyi.
Saka ivo vatsvangirai vanodzoka munyika riini vamonzora?
Tiri kuvakararira paweekend pano kuti vanenge vadzoka, asi vakabuda muchipatara kare vari munyika yeSouth Africa mavanga vakagara zvavo, asi vanenge vachidzoka ndofunga paweekend pano. Tiri kufara zvikuru kuti vakarapwa zvakabudirira.